ngane kutamba ndega ndagagara ndichisuwa musha vangu mana we ndane ndane kufamba ndega ndane ndane kutamba ndega musacheme vana vangu gara ndichauye chete
Dane dane kutamba ndega. Home, I'm going home.